Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri chivabvu 17 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tazvakureva nezvekuti mitengo ichaita chamiramba mhuri kukwira nekuti vanga vachiona foreign currency kubva kuauction vaitevedzera mutemo vachitengesa nerate yeauction ka vakukwana kukwidza mitengo yavo by almost 100%.
Dora remunyika roshaya simba nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana pamusika weRBZ wemari yekunze. Reserve Bank of Zimbabwe yodududza panyaya yekuti mabhanga asakweretese makambani nevanhu mari. Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Muonzora rovandudza zvigaro richidaidzira nhaurirano richiti upfumi waenda kumawere. Asi zano PF inoti aitenderane nezviri kutaurwa navamonzora izvi. Inde mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti mitengo yezvinhu ichakwira zvakanyanya mushure mekunge dhora remunyika radzika huremu nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana. Kana kuti 49% pamusika wepasvondo weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction. Nasi dora rekuAmerica ranga rava kutengwa nemadhora mazana maviri nemakumi mashanu nemasere kana kuti 1:258 pamusika iwoyo. Hatina kukwanisa kubata gavana weRBZ vaJohn Mangudya kuti tinzwe divi ravo. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Chekutanga ndechekuti zvikuratidza kuti Reserve Bank kwenguva yakareba yange yakabata rate yazvitingati pachirungu kumanipulata rate ipa auction system. Ende rabva rasara kumashure nemarates anotendwa atingati black market. Saka Reserve Bank yakuda kuedza kumhanyisana neblack market kwakukwidza rate kusvika pa 258 anotaura iyi.
Ko izvi zvinorevei?
Tazvakureva nezvekuti mitengo ichaita chamiramba mhuri kukwira nekuti vanga vachiona foreign currency kubva kuauction vaitevedzera mutemo vachitengesa nerate yeauction ka vakufanira kukwidza mitengo yavo by almost 100%. Zvinoreva kuti vanhu vari kuramba vachishupika nekuti masalari atendera vanhu haana kukwira ne100%. Kana hurumende yaakutungamidza mberi kukwidza rate yayo zvinova hazvo zvaifanira zvakaitika kudhara vaifanira kunge vatevedza rate yemamarket system. Tengera tinosvika pakuzongokwidza one time zvinosiya vanhu vane mabayo enhamo. Saka titeteri vashandi vedu vachatambudzika zvakanyanya nekuti mitengo yese ichakwira ingava transport ichakwira ingava accommodation ichakwira chikafu chichakwira asi mari yavo haisizokwira. Saka tiri kuona vanhu vakawanda vachipinda munjodzi yekufa nenzara vasina chechouviri mari yekutambira chakwani.
Asi ka hurumende iri kutiwo mamwe matambudziko aya ari kukonzerwa nehondo iri kuukraine iyo iri kurwiswa nerussia yatingati imported inflation.
Hondo yekurussia homwe ndizvo asi yakauya zuroka yakauya musi wa24 February 2022. Mitengo iyi yaingoreta muramba mhuri kubva kumashurako nekuti hurumende iri kufina mari construction sector mawari kuisa $450 billion in agriculture combined. Tatarisira kuti vachaita budget best budget vachaputika. Hurumende haina kumanikidzwa nehondo yekurussia kuti vaite manipulate the exchange rate pa auction system ichiignora marules chaivo chaivo maprinciples edutch auction yekuti ngavaite transparency ngavaise highest bidder kuti apiwe foreign currency ivachaita kuti the average inonge yakabikwa bikwa inonge ina discourage high bidding. vachitora 4 months vasina kuri kukone niko kupawanhu mari avanonge vaaloketwa foreign currency apa vakasunga RTGA pekambani yacho iyo. Hazvina hondo yekurussia izvo. Yekurussia zvakazotouya munhu wacho amuICU, munhu wacho inovaekonomi.
Nyanzvi munyadza zveupfumi muzvinafundo Gift Muganhu ari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ radududza pamutemo wekuti mabanga madiki asape vanhu nemakambani zvikwereti. Nonora ijena anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatore venhau nhasi, gavhuna weRBZ vaJohn Mangunja vati pamusoro pechiziviso chavakambenge vazivisa kumabhanga munyika svondo rapera, vabvisa mutemo wekuti mabhanga amire kukweretesa vanhu nemakambani mari. Asi vamangunja vati makambani ari kuferefetwa nebazi refinancial intelligence unity kana kuti FIU kuti aishandisa mari nemazvo here havasi kubvumirwa kukwereta mari. Vamangunja havana kudoma makambani ari kuferefetwa panyaya iyi izvo zvakonzeresa mutauro munyika kuti sei asiri kudomwa nemazita. Hatina kunzwa kuna vamangunja kuti sei makambani aya asiri kudomwa nemazita sezvo vanga vasingadavire nharembozha yavo. Asi nhengo yebazi reRBZ reMonetary Policy Committee rape systems gwanyanya vanoti mazita evanhu nemakambani anobudiswa chete kana kuserefetwa kwapera.
Kana vaita mind restrictions avo handinoona zvisina hazvo dambudziko kudaro. Aiwa vanotanga vaita mind restrictions
kuti
vabudisa munhu kaozonzi haana mhosva ehe nochungiswa. Saka handinoona sokuti vakaita mind restrictions vane maitira vanozviita.
Vagwanyanya vanoti pamhosva dzekusafambisa mari nemazvo dzakadai kakawanda vanhu vanobhadhariswa mari yakawanda.
Chinonya ichisu tinonya kubhirizwa kuti mhosva haiendi pachii, haiendi pamuti, inoenda pamunhu, handizvi? Kana mhosva yaenda pamunhu, mhosva futizve inoripwa. Hauzi wachifa nokuti waita mhosva, unoripa mhosva. Handizvi here zvakanaka? Woripa mhosva upenyu hwoendirira mberi. Kuti vati mangwana hauzipani maripirwo anoitwa mhosva ndeyekuti iwo kana wanga wachiita zvawanga wachiita hatowanga wachiita mari ehezvi isodzoka totora mari yacho iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vachishanda neGimu Refinance vaGilbert Muponda vanoti RBZ yakakurumidza kumedza kutsenga ichada kumisa mabhanga kukweretesa mari.
Reserve Bank yaikwanisa kunge yakatsvaga makambani rimwe nerimwe avaifungidzira kuti ivo ndivo vari kutora mari kuzvikwereti voisa kumari yemusika mutema. It was no need yekuita yasinoti one size fits all. Ndimunga pamati makambani ese achabvunzwa kwei kuti mabhanga ese anoziva maclients avo. Reserve Bank ine information iyoyi.
Vati zvakaitwa neRBZ zvinoratidza kusarongeka.
Izvi hazvinoita zvinozoti paite yatinoti policy inconsistency kuti vanhu vanozofunga kuti oraiti nhasi ndokubvumidzwa kukwereta mangwana achabvumidzwa kukwereta. Saka ndoronga tichizoti zvikwereti zvawanika izvi. Izvi zvinokanganisa yatinoti investor confidence.
Izvi zvatsigirwa nevasarudzwa kuve mutevedzeri wemunyori mukuru muMDCT vari Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vatapiwa mashakada.
Inini zvinondishamisa kuti hatina kana vhiki rebhengi yabhana yemabhengi kugavhumendi nekuprivate sector. Izvinezvi vaita futi U-10 voti okay takubvumira kuti mabhengi aite lending. So hazvinoreva kuti pane policy inconsistency. Inozi policy inconsistency zvipi confidence? Ipolicy inconsistency isingapi confidence mumaket because hatichazivi kuti zvaanotaura vanorevesa here kana kuti havarevesi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura matano ekuvandudza upfumi anosanganisira kurambidza mabhanga kukweretesa makambani nevanhu mari svondo rapera, danho risina kugamuchirwa nevakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Mitumbi vanhu vashanu pavanhu vanomwe vakashaya pavakadonera mugodhi webucks kuGwanda yaburiswa nhasi pakave nekusuwa kwakanyanya kwehama neshamwari dzakaungana panzvimbo iyi. Vanhu ava vakadonera mugomba nemusuwe svondo apo tambo yavanoshandisa kupinda nekubuda mugodhi yakadimbuka. Dare repamusoro soro munyika reConstitutional Court nhasi rambosendeka parutivi mutongo waro panyaya yakakumbirwa nevagari vekuchilonga verudzi rwechishangani yekuti ribvise mutemo unopa hurumende masimba ekuvabvisa muminda yavakasiyirwa nemadzitateguru avo uyo unoti ivhu rose munyika nderehurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro reConcord, Justice Paddington Garway, vanga vachibatsirwa naJustice Bharat Patel, vanzwa nyaya iyi, vakasendeka mutongo parutivi, pakupera kwedare vachiti, vachazivisa magweta evagari ava zuva rekutura mutongo uyu. Vagari vekuchilonga vari kuda kubvisa pamisha yemadziteteguru avo kuti kambani yeDen Diary iri mebundo remombe dzemukaka rinonzi Lucerne. Vagari vanopfuura zviuru gumi ndivo vari kuda kutamiswa. Vagari ava vari kumirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights achitungamirirwa navatendai biti vakaisa chikumbiro mudare. Vakaisa chikumbiro mudare rekupedzisira renyika kuti mutemo unopa hurumende masimba ekuvadzinga panzvimbo dzemadziteteguru avo uraswe uye vazopiwa mapepa ekuti vave varidzi veminda neivhu ravo. Abidi vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi yanzwikwa muConcord kuHarare nhasi uye vamirira kudzwa zuva richaturwa mutongo wasendekwa parutivi uyu.
Machangani, Mahlengwe Changani vakatora nyaya yavo vachipinda mudare vachiti hurumende hazvigone kuti iti ndiyo muridzi wenyika yemadziteteguru avo saka minda ingaidzorerwe kune vanhu vayo varidzi vayo venevevhu. Application even though yauiswa nemahlengwe hlangani inoafekta mabudya, inoafekta makaranga, inoafekta nasamanyika, inoafekta munhu wese muZimbabwe agere muruva asina title deed.
Vamwe vagari vari kuda kutamiswa vakaita sava Livingston Chikati vanoti vanotarisira kuti mutongo uchabudiswa navagarwe uchange uri kudivi ravo kuti vachengetedze ivhu remadzinza avo. Zvichakadaro vagari vemunzvimbo dzekwamukanganu pamwe nemazungunye kubhikita vanyora gwaro renyunyuto kukanzuro yavo vachida kuti imise kuvakwa kwedzimba nezvitoro panzvimbo yemabhizimusi epamushanduri. Panzvimbo apa pane matoro akakosha anowanisa vanhu mvura yakachena. Vagari vanopfuura mazana maviri vanoti kanzuri kukanganisa matoro aya anofanira kuchengetedzwa pasi pemutemo yekuchengetedza nharaunda munyika. Munyori mukuru wesangano runorwira kodzero dzevagari reBikita Residence and Repairs Association kana kuti Bira vaDeft Mukaro vati pamusoro pazo vanotyira utano hwevagari sezvo mumatoro umu muri kuvakirwa zvimbuzi zviri kusvibisa mvura inonwiwa nevagari murusi rwemujiche runotangira mumatoro aya.
Remubhikita tinonzwa kurwadziwa kana kanzuro ichida mari kudarika upenyu hwevanhu vachivaka izvi vachipega mastands ezvitoro pamatoro.
Mukuru webasa mukanzuro yeBikita Rural District Council vapita Chibi vati vakatambira gwaro iri uye vari kuongorora nyaya iyi nebazi ravo rezvekurongwa kwedunhu pamwe nerinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda munyika reEnvironment Management Agency kana kuti EMA.
Zvinoita mutemo wematownship kana kuti marural health standards ndezvekuti vanhu ndo vanokumbira kuti tinokumbirawo kuti apa paite township. Saka zvinogona kunge zvichiitika nokuti nyaya iyi yasvika kuofisi kwangu. Petition iyo ndakaiona ndikapirifeya kuna veplanning and environment ndakaarifeya kwari. Saka vekuema vazondipa vachitaura kuti ano tofunga expansion yeshamiri business center inenge yakuenda kumatoro. Saka tadoti planning kwedu nekuema vandoona kuti pane here mastenzi angadaro akupinda mumatoro.
Vagari vanoti mitemo yekanzuri munyika haibvumiri kuti vavakire mumatoro asi nekuda kwemari kanzuri yeBikita yanokutengesera nzvimbo dzekuti vavakiremo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai e-satellite. Tinechi ziviso chaka kosha. Tunoda kuuzisai kuti VOA Africa Muzimbabwe yave ni masaisai matcha anoti SES 5K U-band ne C-band transponders. Kana mchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinotaratambira nemufaro mutongo wapiwa nedare repamusoro wekuti chikoro cheHarare Institute of Technology chisabhadharise varairidzi mari yechikoro zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana zviri mumari yekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata mutauriri weZinasu waLenon Muzuru kuti tinzwe zvizhinji.
Tifadzei pati hazirane fadza zvikuru ndava chinangwa chedu ndechekuti zvikoro zvizhinji maunivhesiti makoreji mazhinji ange achibhadhara mari iriyenebo mari inokwanisika asi ndiyo imwe yatingati one of the wins in the struggle yatakatanga sevadzidzi and tinopa rukudzo nekutenda zvikuru kune vari kumira meso kunyanyisa vadzidzi vari kupusha kuti zvinhu zvese zvosvika pakudai.
Totarisawo kuti kune zvimwe zvikoro zviri kunze kweguta reHarare zviri kuitikawo here izvozvi?
Pane zvino hatisati tanzwa kune zvikoro zvehurumende kana maunivhesiti ehurumende kuti pane ari kudaro here kunze kweiyo hiti ndo yanga ichiita izvozvo zvicheke. Asi chatinoziva ndechekuti mari dziri kubhadharwa kune mamwe mayunivhesiti dziri kubhadharwa dzichirhetwa nedhora rekuAmerica. Saka zvinova izvi zvinhu zvakangofanana nekuti mari dzacho iyi zvinhu ndidzo dzatiri kuti mafifa fo dzakangofanana mari havasi zvidimanda dziri mumari yekuAmerica hazvo but mari dzacho dzakawandisa.
Mungati here kuratidzira kwakamboitwa kuya kwemusi wa9 uya pakaitwa zveshutdown kwakabatsira kuti zvese zvaakuitwa izvi zvipote zvichitarisiswa kudai?
Chokwadi chokwadi, zvinhu zviri kupa pundutso ende zviri kuratidza marizauti akanaka nyangu mukatarisa kuti mushure kunge tadaidzira 9 May and the shutdown makauna mukuru wenyika vachimukapatipi usiku vachitaura kuti monopoli yezupco hakusisina vachitaura zvinhu zvakati wandei zvinhu zvanga zvapera tisiti kudeti vakatakaita bati chinangwa chidisi sevadzidzi ndo matangira zvaita.
Mutauriri weZinasu vaLenon Muzuru vari parunare muHarare naIvan Zisininga weStudio 7. Bato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora nhasi rashandura zvigaro zvevamwe vakuru mustanding committee yebato iri sezvo ratanga chirongwa chekusimbaradza bato iri pamberi pekongresi ichaitwa gore rino pamwe nesarudzo dzegore rinouya. Vatungamiri vebato vanosanganisira vaNgonzora nevatevedzeri vavo Chief Ndlovu navaElias Mudzuri, sachigaro vaMorgan Komichi nemutevedzeri wavo pamwe nemunyori webato iri amai Porina Mpariwa vacharamba vari pazvigaro zvavo. Vaive mubati wehomwe Dr. Tapiwa Mashakada ndo vave mutevedzeri wemunyori uye vachange vaine basa guru rekutsvaga mari nezvimwe zvichashandiswa pakongresi. Vatichavanana muteveri ndo vave mubati wehomwe. VaMonzora vati zvichitevera kusaita zvakanaka musarudzo dzemabyelections muna kurume bato ravo ratora matanho ekuzvisimbaradza. Bato reMDCT harina charakawana musarudzo dzemuna kurume nedzimwe sere dzakaitwa mwedzi uno. VaMonzora vatiwo zvichitevera kusamira zvakanaka kwaita zvino munyika zvichitevera matanho emutungamiri wenyika yekuda kugadzirisa upfumi hwenyika vati zviri pachena kuti matambudziko akatarisana nenyika haakwanisi kugadziriswa nebato rimwe chete. Asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi varamba kuti hurumende yakundikana kutungamira zvekuti yave kutoda kubatsirwa nemamwe mapato. vamugwadi vaende ramberi vachiti na urano zirukuitwa kare kupolad. MDCT yakambopinda mupolad apo yaitungamirwa namuzvare Chokozani Kupe vasati vabviswa pachigaro cheutungamiri navamwonzora. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vakurudzira vanhu kuti vasaregedze ruvengo rwemarudzi ruchipinda muhana dzavo uye kuti dare reCongress ridzike mitemo yekuti zvisave nyore kutenga Putin. VaBiden vataura mashoko aya kuBuffalo kuNew York kuko kune mumwe muchena nemakore gumi nemasere Patron Gentron akauraya nepfuti vanhu vatema gumi ndokukuvadza vamwe vatatu. Matiketi va FBI ari kutora mhosva iyi semhosva yemarudzi. Mauto ari kutonga muMali anoti svondo rakapera akasunga vanhu gumi vechiuto vaida kupanduka. MuMali mapedigurwa hurumende kaviri kubva muna chikunguru 2020. Mali inoti vaida kupandukira hurumende yechiuto vaitsigirwa nenyika yekumawirira yavasina kudoma. Ukraine inoti yaburitsa mauto ayo ose anga asara ari panzvimbo yeAzovstalo steel plant inova chitsuwa changa chasara mudunhu rose reMariupol changa chisati chapambwa neRussia. Ukraine inoti yakaburitsa mauto mazana maviri nemakumi matanhatu panzvimbo iyi nemusi wemuvhuro. Ukraine inotiwo yakarwisa mauto eRussia kusvika adududza muKharkiv ikasvika pamuganhu neRussia chaipo. Dzimwe nyika dziri pedyo neRussia dzinoti Finland neSweden dzakazivisawo kuti dzave kuda kuitawo nhengo dzeNATO. VaPutin vakaudza nyika dzinovatsigira kuti vanotora matanho chete kunyika idzi kana NATO yatumira zvombo kana mauto munyika idzi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevashandi vari kupogana nehurumende pamusoro pemashoko ayo ekuti yakakwanisa kuita kuti makambani akazvimirira apinze vashandi vanoda kusvika zviuru mazana mashanu mabasa mukati memakore mana kubva muna 2018 kusvika pari nhasi. Hurumende iri kuzviridzira mabhosvo ichizvirovera mupururu kuti yakakwanisa kuita kuti munyika muvanikwe mabasa anoda kusvika chidimbu chemirioni mukati memakore mana kubva muna 2018 kusvika pari nhasi. Izvi zvinotevera mafigiri akaburitswa neNational Social Security Authority kana kuti NASA ayo anoratidza kuti vashandi vatsva zviuru mazana mana nemakumi manomwe nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe nevapfumbamwe kana kuti 479,709 vakanyoresa kuNASA kuti vange vachibatirwa mari dzemudyandigere. Mapoka anoti rezvekurima neremigodhi ndiwo anonzi ane vashandi vakawanda vakanyoresa kuzvirongwa zvemudyandigere. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaKaristo Jokonya vanoti zvinogona kudaro kuti vashandi vane huwandu uhu vakapinda mabasa mukati memakora ari kutaurwa aya zvikuru mumapoka ezvekurima nezvemigodhi ayo vanoti ndo ari kunyanya kukura munyika.
Zvinogona kuva zviri zvechokwadi nokuti mabasa mazhinji anogona kuwanika kuagriculture nekumining. Those two areas definitely kune zviri kuitika kumining nekuagriculture zvinogona kuitika kusingagoni kuva nemanumbers kumanufacturing. Manufacturing iri kudecline, kumahotels tourism it has been also low. Saka ndingangoti paarea idzodzo dziri mbiri dzeagriculture nei dzinogona kuwana vanhu 500 hazikusikunyepo.
Asi munyori mukuru wesangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti uwandu hwakaziviswa neNASA uhu haurevi kuti vashandi ava vakanga vachangobva kupinda mabasa panguva yavakanyoresa neNASA.
Manumbers anocaptura neNASA ndevanhu vanenge vakutocomplya nemutemo kuti vabhadhare macontributions. Haisi manumbers evanhu vatsva pakambani. Tinozviziva tese kuti maemployers anogona kutadza kurejesta vashandi vavo asi NASA ino capture vanhu vano contribute pama schemes aripo.
Vamoyo vanoenderera mberi vachiti
saka ma numbers ari kutaurwa hazvireri kuti ma employees kana kuti vashandi vapinda basa panguva iyoyo, asi zvinoreva kuti vashandi varegisters zviri pamutemo kuti vatange ma contributions avo ne NASA. Vamwe vanogona vava nemakore nemakore vari pakambani vasina kuregistwa. Mamwe makambani ari informal, vanozotaurirwa navemutemo ma inspectors enasa kuti chiregistai vanhu venyu.
Mashoko ava moyo anotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vari mutevedzeri wemunyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora. Vatapiwa mashakada avanoti uwandu hwevashandi vatsva vanopinda mabasa haubvi kuNASA.
NASA haisiriyo bato rinogona kuti ringatipa mafiga maemployment munyika. Ibazi statistical office rinofanira kutipa mafiga iwayo. Saka zvenasa zvokuti pamafiga iwayo handibvumirani nazvo. Chimwe chinogona kuitika ndechekuti mamakambani anga asiri kubhadharira vashandi vavo kuNASA vasiri registered neNASA. Saka iye zvino izvi vaakusva kusungwa nomutemo, saka vanogona kunge vachinyoresa vashandi vavo neNASA kuti vapinde paNASA. Saka zvireve kuti ivavo vanhu vakatowana mabasa pakutanga. Vanogona kunge vangori employed nechekare.
Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, asi vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti dai pasina denda recovid-19 ravanoti rakadzosera zvinhu mumashure, vashandi vatsva vakapinda mabasa vangadai vakadarika uwandu huri kutaurwa uhu. Hatina kukwanisa wokubata hofisi yeZimbabwe National Statistics Agency, iyo inonzi ndiyo inofanirwa kunge ichiburitsa uwandu hwevashandi vangadai vakapinda mabasa nguva iri kutaurwa iyi. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheHighlanders chadzinga murayiridzi wacho Mandla Mpofu nemutevedzeri wake Bekitemba Ndlovu. Chikwata ichi chinoti varayiridzi ava vakundikana kusvitsa chikwata pachanga chichitarisira kuti chive, sezvo chainge chati chiri kuda kusimudza mukombe weCastle Premier Soccer League gore rino. Muchirongwa chedu chedi connection na 8 PM chatinotaura nevechidiki, Mike Hove weStudio 7 ari kukurukura nezvemusangano wakaitwa nevechidiki neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakabatana nebazi revechidiki, African Union nemamwe masangano. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dhora remunyika roshaya simba nezvikamu 40 nezvipfumbamwe kubva muzana pamusika weRBZ wemari yekunze. Reserve Bank of Zimbabwe yodududza panyaya yekuti mabhanga asakweretesa makambani nevanhuwo zvavo mari. Bato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora rovandudza zvigaro richidaidzira nhaurirano richiti upfumi hwenyika hwaenda kumawere. Asi Zano PF inoti haitenderane nezviri kutaurwa navamonzora. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.